Vachitaura vari paRobert Gabriel Mugabe Airport, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vati vatambira nhomba yeSinovac mamiriyoni maviri.
Pano pasvika nhomba yabva kuChina 2 million. Nhomba iyi inonzi Sinovac yabva kuChina yatengwa nehurumende yeZimbabwe.
VaMangwiro vati hurumende ichawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba kusanganisira kwese kunoungana vanhu.
Chaita kuti nhomba iyi ibayiwe muyunivhesiti dzedu, mumakoreji edu nenzvimbo dzakadaro dzatakambotaura kunotengeswa fodya chibage, kotoni uyezve kana misika yedu ingava yekumbare, yekuburuwayo, vana rengini nekuti kwese tiri kuita izvozvo. Saka tiri kuona chirongwa chedu chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tinoimba kuti zvicharamba zvakadaro.
Gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vati vari kutarisira dzimwe nhomba miriyoni nechidimbu svondo rinouya uye dzimwe nhomba mamiriyoni maviri kupera kwemwedzi uno. VaNcube vatiwo nyaya yenhomba haina kungokoshera kudzivirira kufa kwevanhu asi kuti yakakosherawo mukudzivirira kuondomoka kweupfumi hwenyika.
The vaccination program is not just about saving lives, it is also about saving the economy. Because when your people have been vaccinated, when employees have been vaccinated, when citizens have been vaccinated, it's easier for government to open up the all aspects of the economy. So it is also about economic recovery.
Chirongwa chekubaya nhomba haizi nyaya chete yekuchengetedza utano, nyayawo yekuchengetedza upfumi hwenyika, nekuti kana vanhu vabayiwa nhomba zvinyore kuti hurumende ivhure nyika nemabhizinesi. Saka inyayawo yekuvandudza upfumi hwenyika.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati zvakanaka chose kuti kwauya imwe nhomba, vakakurudzira kuti iendeswe kumatunhu ese kuitira kuti nzvimbo dzinobayirwa nhomba dziwande munyika.
Tinotenda zvikuru kuti nhomba dziya 2 million dzaitaurwa dzasvika. Izvozvo zvinhu zvinotendwa zvikuru, asi toda kurangaridza hurumende kuti izvo tiri shure chaizvo. Ngavachishanda nesimba kupedza backlog yanga iripo. Vira next month vachitipa 1 million doses a month dzavakataura dziya. Tinokumbira kuti madoses aya akurumidze kudistributwa mumaclinics ese, especially kuma remote areas, nokuti vanhu vari kufamba nzendo refu vachitsvaga vaccine vachiishayiwa. Ngatidistributai 2 million izvo dzipere chimbi chimbi mavhiki matatu mana anotevera, dzimwe dzichisvika zvakare.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevatatu 1973, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi matanhatu ane mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe 60,227, zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu nevana nezuro 2,264. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vange vave zviuru mazana masere zvine gumi nepfumbamwe nemakumi mashanu nevasere, kana kuti 819,058. Hurumende inoti ine urongwa hwokubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.